ndoza zviri kutaridza chaizvo nekuti ukaona vanhu vakati vana DA vakauya vachitora simba simba rina minister welands kuti vava kuti tava kukutorera munda ndoti mazviwanepi honzi tavudziwa namai mahofa kuti nyorai tsamba iyoyi chete mutore purazi rabasket muri dii hanzi tatora idzodzi 155 hectares dzamunadzo dzegrazi tiri kuda kupa vanhu mavillagers motora 153 kwandiri mavillagers pavanofudzira mombe dzavo panoganhurana nemurungu unonzi Billy Rottenberg. Billy Rottenberg une over 300,000 hectares dzemwenezi range. Havadi kundotora 4,000 hectares kuti vape mavillagers. Vanoda kutora 153 kwandiri. Kuda vanoda kutora zvose nemukadzi wangu nevana kuti vagoti vanhu vagotanga kuvenga basket. Zvava kutowedzera kubvisa rutsigiro kumusangano wezanu PF. Asi zvichiitwa nevanhu vanofunga kuti vanotsvaka kuwana masimba. Vamwe vanotsvaka kuti dai vava ivo vachazoti kana president voti ndava kuretire handichadi votora ivo but vanoziva kuti vanhu vazhinji havavatsigiri
saka patotorwa chimwe chikamu chepurazi renyapa
dai vanga vane simba rokutora taiti vatora but kungomanikidzwa kuti vaite zvinhu zvisiri pamutemo munhu une simba rokutora purazi rangu ndiminister of lands